nyaya yemigration ninya iri kutaurika pamaelections anaya nekuti tinoona kuti pa makore apfuura pakaita an upsurge of anganzi maillegal immigrants aipinda nekusouthern border especially nzvimbo yakaita sena Texas nekuna Arizona. Saka vanhu especially vari kumastates aya vanhu vari very concerned nenyaya dzeimmigration, zvokuti tarisiro yavo ndeyekuti mutungamiri achazopinda anofanira kuadresa maissues iyaya.
Makatarisa mapato maviri iwaya reDemocratic Party riri kutungamirwa naamai Kamala Harris nereRepublican Party rava Donald Trump, munoona vachibata sei nyaya idzi?
Zviri pachena kuti vari kunyanya kufambisa nyaya yekuda kuchinja kauti kuda kustopa yatingati illegal immigration ndiva Donald Trump. And tinoziva kuti ivo pavanga vari pachigaro vaitaura nyaya yekuvaka ewall iri kuenda through southern border ichitatombana Arizona. Saka iyi nyaya iyi ndo nyaya yavaramba vachingotaura pakampeni yavo yekuti kana vakapinda kana kuti vakadzorerwa pachigaro vachapedzisa basa ravo ravanga vachiti rokuvaka mudhuri kana wall kusouthern border ichastopa immigration. But tichitarisawo kumademocrats kuna amai Kamala Harris tikuona kuti ivo vari kutaurawo zvekare nyaya iyi, vari kuti panguva yaanga arivo vice president and vaBiden vari president vakazama nepese paigona kuti vaite anganzi maimmigration reforms kuti pastopo nyaya iyi maillegal immigration. And takaona kuti vaBiden vakaisa mutemo zvekare wakaita kuti paite atingati limitation yevanhu vanova vachipinda munyika munomo vasina mapepa kana kuti nekusouthern border ikokoko. So kuti statistics dzikutaura kuti vanhu vanenge vakadzikira kupinda kumaborder ikoko. But tikuona zvekare kuti nyaya yeimmigration muno muAmerica haingori nyaya yekuti vanhu vanofanira kungodzingwa muno muAmerica kana kuti maillegal immigrants vanofanira kudzingwa muno muAmerica. Inyaya inofanira kuve ichichinja mutemo weimmigration kuti maimmigration immigration laws, nekuti pakasachinjwa mutemo pakasaita mareforms mutemo pachangowanikwa zvekare nyaya idzi dzichingova dzichiita haunt kana kunetsa atingati maadministrations achazouya kumberi.